manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare nhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatizoitere zvatakaita kumapurazi kuenda. Hatizodzokerere kumashure. Totanga kutaura futi kuti indigenization 51% ndozvinhu zvavada kuchekeserwa maChina izvozvo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika muguta reBeijing kuChina murwendo rwavo rwemazuva mashanu rwekutanga kunyika iyi vava mutungamiri wenyika. Vana chiremba avo vakanga vachiramwa mabasa mwedzi wapera vanoti zvinhu zviri kugadzikana muzvipatara kubva pavakawirirana nehurumende vakazobvuma kudzokera kumabasa kutanga nemusi wemugovera. Amai Winnie Madikizela Mandela avo vaive mudzimai wava Nelson Mandela vanoshaya muSouth Africa. Tichakupaiwo zvabuda mumutambo wePremier Soccer League watambwa nhasi pakati peDynamos neHighlanders. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muguta reBeijing kuChina mangwanani anhasi murwendo rwavo rwekutanga kunyika iyi vava mutungamiri wenyika. Vamunangagwa vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping uye vari kuperekedzwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa nemakurukota ane chitsama kusanganisirawo chipangamazano chavo vaChris Mutsvangwa avo vakambomiririra Zimbabwe kuChina kubva muna 2002 kusvika muna 2006. Rwendo rwemutungamiri wenyika urwu ruri kutarisirwawo kuti ruchawanisa nyika vanoda kutanga mabhizimusi munyika uyewo kupa mukana mukunyoreranwa kwezvibvumirano zvakawanda. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutevedzeri wegurukota rezveupfumi nemari, vaTerence Mukupe, kuti tinzwe zvizhinji.
VaXi Jinping, president wekuChina, vakashevedza president wedu Emerson Mnangagwa kuti vauye kune iye inonzi state visit. Ende chiri kuitika ndechekuti VaXi Jinping vanga vachida kuti mushure mekunge vakorokotedza vachiva Mnangagwa nekupinda. Kuwa president. Wanga chida kuwa tigira, nekutigira president yavo, nekutigira wana we Zimbabwe, niseza muno ziwa kutatambura kwa makore haka wanda, tashunguri zika kwa makore haka wanda. Kasi chatuno tarisi ya ndezwe kuti, eko zino, takutarisi ya nanya ya ufumi, nyaya ekonomi. Saka VaXi Jinping, vati zoni kune zinu, chatuno kuita se Zimbabwe. VaXi za president, ndo kutu uya iti gare pasi, minzu kuisi ise kuti zizu, amurua kuita se wana we Zimbabwe. Ende iwo, watiraki za o, ma businessmen ekoke kuChina varida kuuya kuno kuZimbabwe kuti vanyatsonzwisisa kuti urongwa watinawo kune vanhu varida kuunza mari dzavo muZimbabwe kuti vakaunza mari muno hatizovatorere ma business avo here hatizoitere zvatakaita kumapurazi kuenda hatizodzokerere kumashure totanga kutaura futi kuti indigenization 51% ndozvinhu zvavada kuchekeserwa maChina izvozvo
uchasanganikwa nevezvemabhizimisi nevemabhanga ndevapi vamwe vemakambani makuru ari kupindawo mumisangano iyi nemukuru wenyika.
Chakaitika ndechekuti ivowe kuChina vanga vakatotibvunza kare kuti zvinhu zvatinorushiwo nazvo zvii. Tikaudzwa kuti chinhu chiri pamusoro chaipo inyaya yezvekurima, nyaya yeagriculture. Saka munoona kuti kuchange kune mabhizimusi aya ane zvekuita neagriculture, ayo anokwanisa kuya unyatsoona kuti mapurazi edu
akunyatsoshanda mishina yapinda ende dzimwe nzvimbo even ruzivo ratanga tashaikirwa naro rangaraenda kana nevachena tabatsirwa kuti ruzivo rarivarite se rudzoke riwanikwe ndozvinhu zvatakatarisana nazvo
avo vange vari mutevedzeri wegurukota rezveupfumi nemari vaterence mukupe vachitaura parunhare vari kuharare nestudio 7 vana chiremba avo vakanga vachiramwa mabasa mwedzi wapera vanoti zvinhu zviri kugadzikana muzvipatara kubva pavakawirirana nehurumende vakazobvuma kudzokera kumabasa kutanga nemusi wemugovera mutungamiri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende Dr. Amos Tsopo vanoti zvipatara zvehurumende zvikuru zvinoti Harare Central nepari renyatwa muHarare zvatanga kutambira varwere uye vanotarisirwa kuti zvipatara zvose zvemunyika zvinenge zvave kushanda kubva mangwana sezvo vana chiremba vose vanenge vadzokera kumabasa vana chiremba vakazobvuma kudzokera kumabasa mushure mekuwirirana nehurumende mari dzekubatsirikana kana vachinge vashanda usiku dzavaiti vanoda kuwedzerwa pamwe nezvimwe zvakaita sekuti muzvipatara muwanikwe mishonga Chonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Amos Tsopo kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga kuwirirana kwakaitika pakati pehurumende nesu vashandi tine kusainirana kwatakaita pasi. Saka ike zvino kutanga nhasi musi wa 2 April machiremba atanga kudzokera kubasa. Zvipatara zvanga zvavharwa macasualties zvisatore varwere zvatanga kugamuchira varwere izvozvo vachibatsirwa. Uyezve mukuwirirana ikoko pakanyorwa pasi chiwirirano chekuti mishonga nezvimwe zvakadaro zvanga zvisiri kuwanikwa muzvipatara zvichange zvichitanga kuwanikwa. Takapiwa tsanangudzi yakakwana yekuti zvinhu zviri kufamba sei mishonga yacho yaapata.
Tambonzwawo vamwe vachiti vana mukoti vanenge vanga vasati vadzokerawo kumabasa. Imi muri pasi muri kuonawo zvakamira sei?
Sekuziva kwandiri kuita vana mukoti vakange vasiri pabasa kwemazuva maviri chete. I think about masvondo mairi adarika asi vakadzokera kumabasa after mazuva maviri iwayo. Saka kutaura kwatiri kuita kunoku zvinhu zvese tikutarisira kuti vamwe machiremba anga akambofambawo nekudii. Saka kutanga nhasi zvichienda mberi zvinhu zvichange zvadzokera panzvimbo yakanaka.
Tichitarisawo mazuva akatorwa navana chiremba vari pakuramwa mabasa tinotarisira uwandu hwevanhu vanenge vaakumhanya kuzvipatara vachida kubatsirwa munotarisira kukwanisa here kunge muchivabatsira vanhu iva
vanhu vachange vachibatsirwa kana hurumende ikangozadzisa chivimbiso chayo chekuti izvo mishonga inenge ichizowanikwa nezvekushandisa basa rinenge rave nyore zvinova zvinhu zvichabatsira pakubatsira vanhu vachero vakauya vakawanda neuwandu hwavo
zvikuru zvamungataura pari nhasi kuti kubva tadzokera kumabasa tadai kana kuti tazadzisa zvakati nezvakati zvii zvamungataura tichionawo zvakare inguva yezoro reEaster tiri kunzwawo matsaona akasiyana siyana
zvandingataura ndezvekuti pari renyatwa neHarare Hospital zvanga dzavhara zvipatara zvikuru zvemuHarare uye nemunyika mese asi izvozvi zvinhu zvadzokera panzvimbo yakanaka vanhu vari kubatsirwa kutaura kwatiri kuita izvozvi zvekuti kana kuine njodzi dzinenge dzichiitika nechii vanhu vane kwekusvikira vane kwekuenda vanhu vari kubatsirwa zvakanaka
avo vanga vari mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Amos Tsopo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 MDCT rinotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti raendesa mberi kumusi wa 21 kubvumbi musangano waro mukuru wekongresi uyo wanga uchifanirwa kuitwa mugovera uno musi wa 7 mutauriri wedivi iri vaObert Gutu vanoti vatora danho iri senzira yekudzivirira mhirizhonga sezvo rimwe divi reMDCT rinotungamirirwa navaNelson Chamisa riri kutarisirwawo kunge riri muBulawayo mukupera kwesvondo kumusangano weMDC Alliance divi ramuzvare Kupe iri rakanyorerawo zvakare kuhurumende richida kuti ripiwewo imwe memari yakapiwa bato reMDCT nehurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGutu.
ndizvo zvojonganya haipo ndeye kuti takaona isu kuti musi wa 7 kubvumbi kana kuti 7 April zvingangozoti netsei nokuti takanzwawo kuti kune vamwe vari kuda kuita rally mubhulawayo momo White City Stadium. Zvino isusu vanhu vanoda runyararo takati ha regai tingoitawo zvokuti pasavakana nemukana wokuti pangaitika mhirizhonga sezvo vateereri vanoziva kuti makamboitika mhirizhonga muguta reulawayo masvondo mashoma apfuura pakaitika bongozozo paulawayo provincial offices dzemdct saka takaona kuti sevanhu vavakuru vanodawo kuti tichengetedze runyararo tisapa an opportunity kuvaya vangangoda kuita zvomusindo kuti vaite musindo taona kuti ha zvinokodzera kuti tishifte kana kuti tichinje date racho ndingangoti ndo chikonzero chikurukuru kwazvo chasakisa kuti tichinje zuva iroro saka hatidi kuti ha pazoitika dambudziko kuti vanhu vanozochema nesu kuti ha imi maimbozviitirei muchiziva kuti kune rari yavamwe iri kuitwa musi uyoyo.
Koyo imwe nyaya yevagutu tinonzwa kuti makanyorera kuhurumende muchida kuti munge muchipiwa chikamu chemari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Takanyora pane mazuva ati wandei asi dambudziko rakangozoitika nderekuti pakatidonokwei kuti zvaida kuti zvigadziriswe nokuti vehurumende vebazi rezvemari veministry of finance nevebazi rezvemutemo veministry of justice vakanga vatipa hurongwa ihwo kuti bato ringe richivhura account saka ndobva tazviita asi takazoonawo kuti panguva yakazobudirira kuvhurwa kwebhanga account kwebank account ndoona sekuti hurumende yakanga yatoenderera mberi hayo kupa vamwe veda ava mari yacho asi hapana hapo chinonyanyotyisa kana kutinyutisa nokuti pane urongwa hwakawanda huri kuitwa hurumende yacho iri kutivimbisawo zvinotifadza kuti vachaona ivo kuti sezvo akaunti yavhurwa vachaona ivo kuti vachagadzirisawo kuti tiwane chikamu chedu.
Avo vanga vari mutauriri wedivi reMDCT rinotungamirirwa naMuzvare Thokozani Kupe vaObert Gutu vachitaura parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi evadzidzi vemutemo ezvekutongwa kwedzimhosva dzinoitika pakati penyika A2018 Jessup International Law Moot Court Competition atanga muWashington DC nasi. Mumakwikwi aya ayo ave nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe achiitwa anoitwa gore roga roga uye gore rino Zimbabwe iri kumiririrwa nevadzidzi vana vezvemitemo vepaGreat Zimbabwe University. Sachigaro weHerbert Chitepo Law School paGreat Zimbabwe University vaVictor Ngiwane avo vari kutungamirira chikwata cheZimbabwe vanoti gore rino makwikwi aya akapindwa nezvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinosvika mazana mashanu kubva munyika dzakasiyana-siyana dzepasi rino. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaNgiwane kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemakwikwi aya.
Ndiri pano ndiri mutungamiriri wechikoro chemutemo kuGreat Zimbabwe chinonzi Herbert Chitepo Law School. Ndine vadzidzi vangu vana vandauya navo kuno Ivy Madzivo, Blissful Dzimiri, Simbarashi Chigumira nakuda kwaShe Muzenda uye nacoach wavo anonzi Tawanda Zobo. Kumukwikwidzano wevadzidzi vemutemo kubva kunyika dzakawandisa nyika dzose tine zvikoro zvemutemo panapa zvinosvika 500. Mastudents aya anoita sokunge vari kukwikwidzana panyaya iri kutongwa nekoti yenyika dzese inonzi International Court of Justice.
Anoona nemagariro amakaita ndiani?
Izvi zvinobva kumanagement yekuyunivhesiti yedu Great Zimbabwe University ndo vati sponsor kuti tiuye kunoku.
Ndiko kwekutanga here muchiuya kumakwikwi aya?
Aya ndekwechipiri takauya kwekutanga gore rapera muna 2017. Uyezo vatere vanofanira kurangarira kuti isusu takatanga law school yedu muswa muna October 2014. Saka tichiri vadiki chaizvo.
Saka tarisiro yenyu pamakwikwi aya ndiyei?
Chinhu chikuru kuti vana vedu vauya kuzodzidza. Kuti unyatsodzidza hunge wafamba woona zvinoitiwa kune dzimwe nyika. Chechipiri tinenge chidawo kuti tione kuti tizvienzanise nedzimwe nyika kuti isu tiri papi chaizvo chaizvo.
Makwikwa aya achatora nguva yakadii?
Anototangisa nhasi achizopera musi weSaturday. Musi weSaturday ndo patichaona yatinoti final.
Avo vanga vari Sachigaro weHerbert Chitepo Law School yepa Great Zimbabwe University vaVictor Ngiwane vari parunhare muWashington DC natanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yawedzera mitero yezvinhu zvinenge zvichipinda munyika iyi kubva kuAmerica nezvikamu zvinosvika kumakumi maviri nezvishanu kubva muzana. Zvinhu izvi zvinosanganisira nyama yenguruve, michero pamwe nezvimwe zvine ukoshi hwemari inosvika mabhiriyoni matatu emadhora. Paramende yeEthiopia yatenda kuti vaAbiy Ahmed ndivo vave mutungamiri wehurumende wenyika iyi mutsva. Mubatanidzwa wemapato uri kutonga wakasarudza vaAhmed sasachigaro wavo svondo rakapera. Danho rakavaswededza pakuve mutungamiriri wehurumende yenyika iyi wechitatu mukati memakore makumi maviri nematatu. Amai Winnie Madikizela Mandela vashaya nhasi muSouth Africa. Amai Madikizela Mandela vakange vari mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika iyi muchakabvu vaNelson Mandela avo vakaroorana navo mugore ra1958. Amai Madikizela Mandela vakambotungamirira bazi remadzimai reWomen's League rebato reANC muna 1993. Uye vakave nhengo yeparamende negurukota rehurumende kwekanguva kapfupi. Amai Mandela vasiya vana vaviri avo vakaita navaMandela. Amai Nyaradzai Gumbonzvanda vanova Africa Union Goodwill Ambassador uye vari murwi wekodzero dzevanasikana pasi pesangano reRosaria Memorial Trust vanoti kushaya kwaamai Madikizela Mandela kuri kurwadza vazhinji sezvo vaive murwiri wekodzero dzevanhu zvikuru kunyaya panguva yekusarura Uganda muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinonzwa kushungurudzika kukuru ndichitema nemhuri nehama neshamwari nekushaya kwaita mai Winnie Mandela. Tinoziva kuti vandimai vakarwira rusununguko rwenyika yeSouth Africa, asi rusununguko rwedu sevanhukadzi. dzimai vakamira pane zviro zvataishuvira kuti dai tawana madzimai ane ushingi anoramba amire pamutsetso pane zvinhu zvatinokoshesa sekuti rusununguko rwesouth africa rwaivawo rusununguko rwezimbabwe saka zuva ranhasi tinodai kuchema tichirangarira mabasa avo tichirangarira kuti nesuwo tirambe timire neushingi ihwohwo kutsvaga kodzero nekutsvaga rusununguko
mabasa api amungati amai Winnie Madikizela Mandela vacharangarirwa nawo
chekutanga vakaramba vakasimbisa kuti nyika yavo irwire rusununguko chero makore akagara vaMandela vari musungwa ivo vakaramba vamire zvikuru vachisumudzira rusununguko rwenyika yeSouth Africa vachisumudzira zvikuru kuti madzimai anga achipindawo mumabasa iwayo ekutsvaga rusununguko saka igambakadzi pache zvavo
munoona vachizopiwa ruremekedzo here munyika iyoyi yeSouth Africa
ndichitarisa kubva pataziviswa nezverufu rwavo ruremekedzo rinokoshesesa kwandiri ruremekedzo rinopuhwa nemunhu mumwe nemumwe zvake pano pasi rino kana kuti munyika yavo ndiri kuona vazhinji vachisumuka vachichema vachipa umboo hwavo paupenyu hwamai Mandela hwaWinnie Mandela tinoonawo zvakare kuti senyika yeSouth Africa tisingazivo politics dzavo ikoko asiwo zvinokosha kuti nyika ipe rukudzo nekutsinhidzira mabasa akabatwa naWinnie Mandela
avo vanga vari amai Nyaradzai Gumbonzanda AU Goodwill Ambassador yekurodzwa kwevana vasati vabvezera uye vari murwiri wekodzero dzevanasikana pasi pesangano reRosaria Memorial Trust vachitaura vari kwamurewa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekuyeuchidzana pamusoro pedambudziko rinobata vana vakawanda pasi rose reautism takanangana nezuva reWorld Autism Awareness Day autism inobata vamwe vana vachiri vacheche zvekuti vanoonekwa nekunonoka kwavo kudzidza kana kubata zvavanenge vadzidziswa kunonoka kana kutadza kutaura kana kuita zvimwe zvinhu zvinogona kunzi nevamwe zvakapfurikidza mwero Zuva reWorld Autism Awareness Day iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa2 kubvumbi gore roga roga paine chinangwa chekudzidzisana pamusoro pemabatirwo anofanirwa kuita vanhu vanorarama neautism kutsvagwa kwenzira dzekuvarapa nadzo uye kupa mikana kumasangano akasiyana siyana anoshanda nevanorarama nedambudziko iri kuti varova nemasoro mukutarisa nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaThompson Chauke avo vanoshanda pane chimwe chikoro muLondon kuBritain chinodzidzisa vana vane autism.
Zuva iri rakakosha zvikuru nekuti mukukura kwangu ini ndanga ndisina kana ruzivo bodo nechinhu chinonzi autism. Asi ndaiona vanhu vane autism kunyika kwedu.
Vachauke, mungakwanisa here kutsanangura kuti chii chamuri kuti autism chirwere here idambudziko rakaita sei nokuti tinongonzwa vanhu vachitaura kuti kune autism
iri idambudziko rinobata pfungwa dzemunhu anozvibvunza anogona kungozvarwa asi zvinhu zvese zvinanyatsoringana saka nekusaringana kwezvinhu izvi munhu uyu anogona kuwanikwa achidzokorodza zvinhu kana kuti akaona chinhu anoda kutoziva kuti chaiswa panzvimbo paanofunga kuti ndopachinofanira kuva ende izvi zvinogona kuva zvinhu zvinoshamisa mumwe munhu kuti kuseiko mwana aya achingoti kana tikaisa chinhu chaanobva achitora kuchidzorera apa imwe nguva anoita kunge munhu akasangana njere asi izvi zvinotora ruzivo nekuva patient very patient kuti unge uchinzwisisa chicondition ichi
dambudziko irori riri kutambirwa sei tichiona kuti nhasi izuva reautism awareness day pasi rose kwete muEngland chete mamuri kana muamerica mandiri kana kuzimbabwe
zuva iri ndinoona sekuti richiri kumashure stere because ndiri kutaura 5 years ago inini ndandiri munhu anga asingazive 5 years ago about autism iye zvinoizvi pese pandinofamba madzisawira angu mazhinji mamwe anogona kunge asingazivi kuti chii chandirikutaura nezvacho ende chinondifadza chinhu chimwe chete chekuti kunyika kwedu kuzimbabwe iye zvinoizvi kwatoone chikoro chakavhurwa asi chikoro ichi chimwe chete saka chimhofu yekuti nyika yese yedu isusu hakuna here vana vane condition iyi yakadai so. But zvinofadza kuti chipane akatotanga ende isusuwo tiri kukambena kuti munhu wese avenge achiva noruzivo rweautism kuti mazvovani handizivi hangu kuti toti chii autism nechishona asi ndicharitsvaga izwi iroro.
Toti mwana aenda kuchikoro sepachikoro pamuri imi pamuri kushanda apo adzidza zvii zvamunodzidzisa vana iva vanenge vaine dambudziko iroro?
Isusu tinosangana nevana vamwe vasingagoni kutaura, vamwe vanotaura asi vasingakwanisi kubudisa mazwi ese. Saka zvatinoita isusu pachikoro apa tinoda kupa vana ava chirinonzi voice, izwi rekutaura. Saka nokudaro zvatinoisa izvi zvatinowanzoita isusu ndezvekuti tinogadzira inonzi mapacks, picture yokuti akuratidze zvinhu zvaanenge achida. Saka isusu tinogara navo pasi toona zvavari kuda because toda kuvadzidzisa kuti vave independent, vakwanise kuva vanhu vanocommunicata, because kazhinji kacho kana usingakwanisi kutaura haukwanisi kuti munhu akwanise munhu anenge ari kudhuze newa akwanisi kuziva chaunoda kudya kana kuti zvaunoda kuita kana kwauda kuenda kana kuti zvaunofarira muupenyu wavo.
Mambo otaura nyaya yekuti kumusha kunenge kune dambudziko rekuti vanhu vange vachinzwisisa nezvedambudziko irori, imi zvii zvamungakurudzira? Nokuti tinoona kuti imi makadzidziswa kuchengeta vana vane dambudziko irori asi kumusha hakuna dzidziso iyoyo.
Iye zvino izvi ndanditori mushishi nemadzisawira angu andinosevenza nawo ipapa nevamwewo vanonzwisisa chirwere ichochi ichi. Tiri mushishi rokuita document rekuti tikwanise kuti tive neumbo hwakazara hwekuti kana takuenda chinotaurawo kuhurumende yedu kuti izvi zvinhu zvinoda kubatsirwa, vakwanise kutibatsira ende vachiziva kuti vari kubatsira chii. Nokudaro tichada kuti tinyatsokufamba nyika nzvimbo dzese kuti vanhu vazive kuti imwe nguva tinochengeta vana vatofunga kuti vanopenga tigovaregerera, asi ivo vachingoda sapoti yedu isusu vachida ruzivo rweupenyu hwavo vakapiwa naMwari.
Takamboonawo vachaoke makamboita vhidhiyo nevana venyu vepachikoro ipapa, yakatambirwa sei iyi ende yanga yakanangana nei?
Inini ndiri muridzi wemimhanzi, saka nokudaro ndakacreata rhythm inonzi iyo drum drum clap clap drum drum high five, because zvinhu zvekuti high five munhu wese anoiziva ende drumming munhu anoiziva, kuuchira maoko zvinhu zviri nyore kumunhu wese. Saka ndakazongouya nerhythm iyoyo ndokubva tachasoiva tadzidzisa vana paye. Saka nokudaro inini ndakushanda semunhu anoita maactivities emusic pachikoro apa ende zviri kutambirwa zvisingabviri. Iye zvino izvi vhidhiyo yedu paFacebook yakasvitsa kuma 3 to 4 million up to now in 1 year, which is quite a success. Andimaona iye zvino izvi tiri kuedza nepatinogona napo kuti tiite mamwe maprojects anofarirwa nevanhu anoita kuti vazive futi kuti chii kune autism. Andimaona zviri kufadza zvikuru, yacho inonakidza. Inini inotondinakidza ndinoiona zuva nezuva ende munhu wese wandiri kuratidza ari kuifarira.
Avo vanga vari vaThompson Chauke vanoshanda pane chimwe chikoro chinodzidzisa vana vane autism chiri muLondon kuBritain. Vanga vachitaura parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanoda kuona vhidhiyo yakaitwa navaChauke pamusoro peautism inonzi Let Me Shine, an anthem for autism, endai paYouTube. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezverwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kunyika yeChina kwemazuva mashanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanosvika muguta reBeijing kuChina murwendo rwavo rwemazuva mashanu rwekutanga kunyika iyi vava mutungamiri wenyika. Vana chiremba avo vakanga vachiramwa mabasa mwedzi wapera vanoti zvinhu zviri kugadzikana muzvipatara kubva pavakawirirana nehurumende vakazobvuma kudzokera kumabasa kutanga musi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba tichange tinemi zvakare manheru. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga.
Soku isika tisenda baku VOA.